Nhasi tiri kuenda kunoratidzira kumahofisi ebazi reprimary, secondary and tertiary education muHarare, uko kwatiri kuenda sebazi rejunior parliament, junior council and the students board, sevanhu vanomirira kodzero nezvichemo zvevana veZimbabwe.
Varonga izvi ndivanani?
Isu sebazi rejunior parliament nejunior council and the students board takagara pasi tikanzwa zvichemo zvevana veZimbabwe vachitaura kuti vachichema nenyaya dzekuti vadzidzisi havasi kuya kubasa, apo vane bvunzo dzakatarisana nadzo mumwedzi wazvita. So vaitaura kuti vana vakuchema vachiti havakwanisi kunyora bvunzo idzi nekuti mabhuku enew curriculum havatorina, uye havakwanisi kuti vatenge data kuti vafunde online padande mutande nekuti zvinodhura. Saka vana ava vaichema chema chiti dai hurumende yagadzirisa nyaya dzevadzidzisi kuti vauye kumabasa mwedzi uyu wokupedzisera wambudzi, vongofunda zvishoma izvozvo then tozonyora bvunzo, nekuti izvezvi vana vazhinji havana zvavari kuziva, kunyanya vana vari kumaruva vari kuchema chema zvikuru nekuti masilabhasi vanga vasina kupedza.
Mucharatidzira muchienda kupi uye moita sei kana masvikako?
Isu tiri kuratidzira pamahofisi eMinister of Education. Hatisi kuzomacha mutown, asi tichangonangwa kunosubmita kunopa tsamba yedu kuna honorable Matema nevanhu vanosvika kana 25 oro 30. Kana kune vamwe vana vanenge vauyo vakawanda, tinongosubmita takawanda ende tichaona kuti mitemo yeCOVID-19 social distancing, maface mask, tinenge tichiobserva, tichiona kuti mwana wese akamaintaina social distance. Takabata maplacards edu tichiratidzira tichichema-chema kuti dai hurumende yagadzisa nyaya yedzidzo.
Chii chamunoda kuti chiitwe?
Isu chatoda kuti chiitwe sebazi reStudents Board rinomirira kodzero dzevana, toda kuti hurumende idzokere igare pasi zvekare nevadzidzisi vedu, nekuti zvinhu hazvina kumira mushe muzvikoro. Hakuna anenge achitarisa vana nemaringe kuti vana vakuita zvesocial distancing, vari kuobserva here maCOVID-19 regulations, uye masilabhasi anga asina kupera. Vana vakuita zvemusikanzwa, vakuita zvegwiti muzvikoro. Saka toda kuti maticha edu adzoke muzvikoro tigoshanda navo.
Munoti kune avo vanoti muri kubhadharwa nekutumwa nemapato ezvematongerwo enyika?
Isu sebazi rejunior parliament, junior council and the students board, basa redu nderekumirira kodzero dzevana dziri mubumbiro remutemo reZimbabwe section 81, kodzero yekufunda, the right to education. Isusu tinotora zvichemo zvevana tozvipa kuvakuru vedu vehurumende kumahofisi eMinister of Education. Isusu hatina munhu anoti akambotituma kana akambotipa mari kana chii. Isusu tiri kungoita basa redu nekuti vana veZimbabwe vakativhotera.
Chamungada kuzivisa hurumende chii?
Isu chatoda kuzivisa hurumende ndechekuti isu hatizive vemapato ezvematongerwo enyika. Education is not political. Isu hatine nezvematongerwo enyika, isu tiri kuita basa redu. Ndosaka pakaitwa bazi rejunior parliament kuti isu basa redu nderekuona zvekodzero dzovana. Saka isusu tinoda kuti hurumende inogadzisa nyaya yedzidzo nekuti dzidzo ndonhaka yeupenyu. Dzidzo yakakosha kuvana, nyika inosimukira. Saka isusu tinoda kuti vangogadzisa nyaya yedzidzo yeeducation.